Kune vamwe ambasada mutangwa vechidika vakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kuratidza kuti washanduka zvii zvamungavataurirawo
vanhu vanemunge vanonetsa nenyanyadisha iki iye zvino ndiriona nyika yedu yaveneparenditsva inonzi zidi inosapotwa negoridhi vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki vanochera goridhi rinopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion. Iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi rekubapa zvinotoita vamwe vana vavo ivi vanoinepewa vanipfuka dzaka dzimbudza nekumabetero vanongatoa kuti vanhu vatema vakatonga hapana zvinoitika hatingabatikana nevanhu vakadaro isi yobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa zvaite zveupfumi zvekubatiswa kwemaoko nevamunangabva kubvira pavakatanga kutonga.
Kwouyawo nyaya imwe ambasada mutsvangwa yevakarwa hondo pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita munotiwo
ichokwadi ichocho ndinonyinyika zvikuru sevechiyano yema yavheterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda mabritish isu ani yekutanga inoti yabudirira kuhusa toenda kunotonga toita marombe isiritahwina dini ani dzese vagumirese vanenge vahwina ndo vanowana vakaisa muromo wavo pazamhirimendi vachiyano izvo hazvina kuitika muzimbabwe saka hurumende yekutanga yemusouth republic yakatiregerera asi tiri kufara kuti hurumende yekasouth republic pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu vazhinji vedu vakatakatika asi vachiri vapenyu yavo ndinotarira yekuti zvino zvatakuvaka mataundi matsva pana mahizi kaakuitika sinduru tichavanewo mukana wekupiwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji munotiwo
manyebos unoti vanhu vakarba vari pakati pemakore 2019-2023 vakarba kuenda kuchikoro vachirwira nyika iyo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango zvada kutaura voti vanhu ivava vanhu vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vazhinji nepfungwa dzenyika dzekumabedero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambira pahondo yechiirei ndo vanofambisa shoko ravo rekutaura irori saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa